ingori yatikati pachirungu ketesiko yekungu yakuno zvi introducer wose munhu achangopinda pabasa nekungo tsangamikana kuti tisimbaradze ukama uripo pakati penyika mbiri idzi.
Zvikuru zvinofanira kutariswa pakati penyika mbiri idzi zvingava zvipi?
Adini zvakanyanyisa zvinofanira kunge zvichitariswa kusimbaradza kudyidzana kwedu mukutenga nekutengeserana uye munyaya dzemainvestments. Sezvamunoziva Botswana inyika imwe yatinodyidzana nayo zvakanyanyisisa. It's one of our major trading partners. Itori mutop 5 in terms of my major trading partners is Zimbabwe. Saka tingi tinofanira kuwandudza kudyidzana ikoko kuitira kuti tikreate upfumi kunyika mbiri idzi.
Pane zvazvinoreva here kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika mbiri dzekutanga dzashanyirwa nemutungamiri mutsva wekuBotswana uyu?
I think zvinoreva chekutanga tinofanira kuziva kuti Zimbabwe neBotswana tiri maneighbors, tinoshare the same border. Saka I think even for in terms of convenience, probably of course zvine zvekunzi atanga nekuenda kuNamibia, but I think Zimbabwe senyika yakabatana neBotswana, I think zvakangokosha kuti akurumidze kusvikawo kuZimbabwe.
Munoona kudyidzana kwenyika mbiri idzi kuchiita nani here pamusaka pevatungamiri vatsva vaviri ava?
I think even nava president angariko nguva yapera kwapapa kutoratidzwa kuti kudyidzana kwakwatoimprovhika tichienzanisa nezvazvazviri under president Mugabe. Saka I think vamasiso varida kukontinua negwara iroro rekuti Zimbabwe neBotswana zvinge zvine ukama hwakanaka.